Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 7 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vari vapfumbamwe. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi voratidzira vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro muHarare. Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema amai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vava vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevasere nezuro. Pavanhu ava pane gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Munhu akafa nezuro mugari wemuBulawayo. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 197. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 80,654. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi varatidzira nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro mushure mekuratidzira vachida kuwedzerwa mari dzemihoro uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa kana vari pamabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakoti ava vanga vachisvika zana varatidzira nhasi vachiti nhengo dzavo dzakasungwa nezuro dziburitswe muusungwa, uye kuti hurumende ivape mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa. Murongi wemabasa muboka rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association, kana kuti zina remakonde muzvare nyarai mapepa, vati havatyi kusungwa sezvakaitwa vamwe vavo nezuro uye vaneta nekutyisidzirwa nehurumende.
Nyaya kuti zvinhu zvibhendi inyaya yekuti isusu taida kuti tinzwikwe nehurumende, titaurirane nehurumende, yeti vakutivictimisa, vakusunga vamwe vedu, of which is not proper. Saka tochemera ani panguva ino? Iye zvirongo uchiva kusungwa kana kusatyaka, takutongoda kuti timire nevavo, because ivo vacho vakasungwa vachimirira isusu, welfare yedu isusu tese. Saka tofanira kutongomirawo navo kuti zviite.
Mumwe aratidzira nhasi vaDesire Masango vati zvave kunetsa kuti vaende kubasa sezvo mari isakwane kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo.
Chikafu and the other issues afana nemafees evana asichakwana pamari yatudi yatukutambira. So pamwe pacho unovaimbotuka chando part time yako unombo subsidize uchiuya kubasa. But this is we find it is really down in the sense of the economy is really down. Maumari chataita munhu achakwanisa kubhadhara. Maumasejera waienda uchinoshandawo kana muri 2 munhu auchauda munhu 1 auda munhu ari permanent. Saka you find it at chato mukwanisa kuti unodi unoenda kubasa zvachose.
Vamwe vana mukoti vepazvipatara zveparavenyatwa nechitungwiza varatidzirawo nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro. Vakoti gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekuchengetedza kuvharwa kwenyika kana kuti violating national lockdown regulations. Mutongi wedare apa vakoti ava mukana wekubhadhara mari inoita chiuru chimwe chete chemadhora emaRTGS pamunhu kuti vatongwe vachibva kumba uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo nepavanogara kamwe chete pasvondo. Mutungamiri wezvina munyika vaInok Dondo vati kusungwa kwenhengo dzavo hakumise kuramwa mabasa vachiti vamwe vakoti nevanovayamura muzvipatara vatotanga kuramwawo mabasa nhasi. VaDondo vati mari inosvika chiuru chemadhora nemazana mashanu yapiwa vakoti nhasi nehurumende haina zvainokwana vachiti vanoda kuti vakoti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica.
Join one family, my doctor, the mamma was my health worker, the manager, my sister, and that is Rakava Mosara Ari, Vaka Jekira, the Chirapa, the Chita, my mission, Vapa Vatora Mama Bata, the Kutanga, she would think that I would make it. Yara, I got a Kuchimiki, Daya, Lati Ramanam Koti.
Vakoti veMaharare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Hurumende yakati yawedzera mari dzevashandi vehurumende nezvikamu makumi mashanu kubva muzana uye kuvapa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica pamwedzi kwemwedzi mitatu. Asi izvi hazvina kutambirwa nevashandi vehurumende vachiti hapana hurukuro dzakaitwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti vachaita sei nevashandi vezveutano vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kanzuri yeguta reHarare inoti boka revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko ravhurwa zvakare muguta iri, asi pachiteverwa zvakasimba mitemo yezveutano yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kanzuri yazivisa nezvekuvhurwa kwemusika wekopakabana Traders Mall, uko vachange vachitengesera musika uyu vachange vachibhadhara madhora mashanu emari yekuAmerica pazuva. Kanzuri yazivisawo kuti musika mukuru wembare wave pedyo nekuvhurwa zvichitevera kuwandudzwa kwavanga uchiitwa kuti ufambirane nenyaya dzekuchengetedzwa kweutsanana. Vanorarama nekutengesa vanoti vanotambira nemufaro kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekutengesera uku, vachiti vazhinji vavo vanga vave kunonga svosve nemuromo kubva pakadzikwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu nesenzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Vasamuel Wadzai, vanoti vanotambira danho iri nemufaro, asi vanofunga kuti madhora mashanu ari kunzi vanhu vabhadhare pazuva kumusika wekopakabhana imari yakawandisa. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti musika wekopakabhana Traders Mall hausi musika uri pasi pekanzuro yeHarare, izvo zvinoita kuti vasave nechekuita nekutarwa kwemari dzichange dzichibhadharwa pazuva. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaobhei mwari wangu, vatiwo sesangano vanotambira danho rekuvhurwa zvakare kwemisika iri, asi vanoona sekunge mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 yakanyanya kuomera vanhu sezvo vachitarisirwa kutenga voga mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizers pamwe nezvekuvhara kumeso kana kuti maface mask. Hatina kukwanisa kubata varidzi vekopakabana mall kuti tinzwewo divi ravo. Ngatinzwei huri kure yataita nava wadzai panyaya iyi.
Aiwa danhoiri, tinoritambira nemufaro mukuru. Ndinofunga munotondera mukoma Jonga kuti changa chagara chiri chishuviro chedu sevhiseti kuti makanzura nehurumende vaone zvavangaita panyaya yekubatsira informal sector kuti idzokere pabasa. Vanhu vari kufa nenzara mudzimba, hapana rubatsiro rwatakambowana kuti tikwanise kurarama munguva yelockdown. Saka zvanga zvichingomeka sense ndezvokuti tibatsirwe kudzokera kundoshanda. Tinozviziva kuti chirwere ichi chirwere chakaipa chose, asi zvazvangoenderana nenzara yanga iri kusangana nevanhu mudzimba.
Tiri kunzwa kuti iko kukopakabhana vanenge vachishandira ikoko vari kutarisirwa kubhadhara mari inoita madhora mashanu ekuamerica pazuva pamunhu. Munotambira sei mari dziri kutarwa idzi?
Mari yakawandisa, yakawandisa chose, and isusu seboka hatisi kuitambira nekuti tikatarisa mamiriro akaita zvinhu izvezvizvi nenhau yokuti tangata nenguva yakareba tisiri kushanda, imari yokuti vashoma vanogona kuiwana kunge vachiibudisa pazuva regarega. $5 mari yakawandisa. Otherwise zvichanetsa kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mari idzi, vawana mukwana mukana wokundoshanda nokuti mari yakawandisa iyoyi.
Asi munotambira sei iro danho raitwa nekanzuru yeHarare kuti inge ichivhura mimwe misika kuti mukwanise kudzokera kumabasa?
Nyaya yekuti mfumo usekuti idzoke pabasa yanga yatononoka iyi. Nyaya yanga yanonokesa because hapana rubatsiro rwatanga tichiwana sevanhu vari muinformal sector. Saka tinozvitambira sezvandataura, tinozvitambira. Chichemo chedu icho changu vacho kuti maticians ese anoitwa nokuti anoendera nokuti ari kutengesa apa ndiani, imari yakaita sei ichabhadharwa nevanotengesa, ivo maguidelines waya kuti zvii zvinodiwa kuita. Ngazvive pachena vanhu vachiita maticians, vanhu vachiziva, tichionesana. Ndataura nhau yemari iyoyo kuti yakawandisa, ndataura nhau yekuti hatina kuzoona kuti selection process yakafamba sei. Izvozvo zvinogona kukanganisa kuenderera mberi kweinformal sector.
Vanga vari mukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Komiti inoona nezvekutongwa kwematunhu yakasangana nezuro nekanzuro yeguta reUlawayo ikakomekedza kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri rigadziriswe nekukasika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa naChief Ngungumbane yakasangana nemakanzuru pamwe nevakuru vakuru vekanzuru muUlawayo nezuro kuti inzwisise nezvedambudziko remvura ranetsa muguta iri. Nekuda kwekushomeka kwemvura, kanzuru iri kukwanisa kupa vagari mvura kamwe chete pasvondo, uye pane vanhu 13 vafa kusvika pari zvino nekuda kwechirwere chemudumbu. Kanzuru inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 41 emadhora ekuAmerica kuti igadzirise dambudziko remvura. Asi bazi rekutongwa kwematunhu rinoti panodiwa mamiriyoni masere chete emadhora ekuAmerica. Vachipindura mubvunzo wekuti sei pane musiyano wakadai, vakuru vakuru vekanzuru vakaudza komiti iyi kuti mari inodiwa ndeyeurongwa hunogona kugadzirisa dambudziko remvura kwenguva refu, kwete zvekungogadzirisa kwechinguva chidiki. Imwe nhengo yekomiti iyi vaAbraham Welbushu vanove mumiriri weShamva South mudare reParamende vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaona zvakakosha kuita musangano uyu mushure mekunge vasangana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo munguva pfupi yapfuura kuti vanzwe zviri kuitwa nehurumende pamusoro pedambudziko riri muUlawayo. Vabushu vakati dambudziko rekushayikwa kwemvura rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tichatarisa zvatakapiwa naminista patakavashuedza kuti vatitsanangurire kuti chii chiri kuitika nenyaya yemvura kuBuruwayo, totarisawo zvataudzwa nevekanzuru pamwe chete nevezino kuti zvinhu zvinobatana papi, tozoteverera tichiona kuti zvavatudza pakugadzirisa nyaya iyi zvichaitwa here. Mvura haina kumira zvakanaka muguta reBuruwayo. Zvino isusu separamende tinoda kuti vanhu varegere kuzosvika pakuzoshaya mvura. Saka kana zvakadaro zvinotisambidzira isu kuti tishande tigadzirise nyaya iyoyi.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reBulawayo Dr. Edwin Slander vakaudza komiti kuti ongororo yavo yakaratidza kuti pane zvirwere zviviri zvemudumbu zviripo zvinoti dysentery netyphoid, asi havasati vaziva kuti chii chakakonzera zvirwere izvi. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vakaudza Studio 7 kuti kanzuro yakatanga chirongwa chekubvisa mapaipi anofambisa mvura esimbi vachitanga nemushauri Veve, asi izvo zvichaitwawo muguta rose.
Vagari vari kuti pangave pakaitika kusangana kwemvura yakachena nemvura yatingati yesuwa. So ndo zvatati tizozvionera toka tatorawo mukana wekuonawo mabasa ari kuitika mukati nomushauri Veve, kugadzirisa kuchinjwa kwemapaipi masharu angari ari esimbi kuchiiswa mapaipi eplastiki emazuva ano, kuti tigadzirise dambudziko iro riripo risaitika zvakare mukati memusha weUluveve kana tingati musha weBulawayo.
Ambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pave nenguva yakareba dambudziko rekushayikwa kwemvura muBulawayo riripo, uye hurumende inofanirwa kubatsira kugadzirisa dambudziko iri vasati pave nevamwe vanhu vakawanda vanorasikirwa neupenyu.
Hapana zvinyuwani zviripo apa. Hurumende ngaione kuti izvo mari yekugadzirisa zvemvura zvavano paMuBulawayo. Hurumende ngaizive kuti izvo nyaya yecoronavirus iriko iyi imwe nyaya ichawedzera kurwara kwevanhu muBulawayo kana nyaya yemvura isina kugadziriswa, nokuti vanhu vanofanira kugara vachigeza maoko avo nemvura yakachena nguva ine yecoronavirus.
Pakurudziro yekuti kanzuro inofanirwa kuwana dzimwe nzvimbo dzingawanise guta mvura, kanzuro inoti kunze kwekuwana mvura kubva kuzvibhorani zvekunyamandlovu Aquifa inogona kuwanawo mvura nekuchenesa mvura ine tsvina inopinda mudhamu reKami kuti igokwanisa kushandiswa nevagari. Kuvepo kwedhamu reGwai Shangani kunogona kubatsirawo kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura, asi kupera kuvakwa kwaro kuri kutora nguva nekuda kwekuti hurumende inogara ichichema-chema nekushaya mari. Mune imwewo nyaya, chizvarwa chekuChina vaZheng Shuelin, avo vanonzi vakapfuura vashandi vavo vaviri mwedzi wapera, vanzi vauye kuDare nemusi wa6 Nyamavhuvhu. Mutongi weDare vaEdwin Marecha vati vaShuelin, avo vange vari mumaoko emapurisa, vachauya kuDare vachibva kumba. Taedza kunzwa kubva kugweta ravaShuelin vaIgnatius Mpfiga kuti vange vabhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, asi vati hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Nyaya yavaShuelin yakasimudza mutauro munyika, vanhu vakawanda vachishora kwavanoti kubata vashandi neseri kweruoko kunoita zvizvarwa zvekuChina zvine mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema Mbuya Chamisa, amai vemutungamiri weMGC vaNelson Chamisa, vakashaya kugutu nezuro. Kushaya kwaMbuya Chamisa kwakaziviswa nezuro nemutauriri weMGC Alliance Muzvare Fadzai Mahere. Studio 7 aina kukwanisa kubata Muzvare Mahere kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwaMbuya Chamisa huri kufamba zvakadii. Asi Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMGC Alliance vaClifford Trachiwayo kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Muri yeZimbabwe tiri kutarisira kuti Mbuya Chamisa vacharadzikwa mangwana nguva dza 10 o'clock dzemakuseni. Tiri kutarisira kuti urobwa uhu ndo huchafamba hwakadaro. Iko zvino tichitaura muri yeZimbabwe kubva mativi mana akasiyana siyana vari kutofamba vachuya kwagutu kundoperekedza gamba redu, kundoperekedza mai vedu. Tinoonazve vanhu vakasiyana-siyana kubva nyika dzose dzepasi rino vari kutumira mashoko enyaradzo kumutungamiriri wevanhu President Nelson Chamisa. Tinotarisazve tiri kuona tine rinonzi bhuku rekunyorawo macondolences.
Mungatiudzawo kuti bhuku iri riri kupi vaShachwayo?
Riri kuHarare uko. Kune vaya vari kutadza kufamba kuti vaende kwagutu, vanhu vakawanda izvezvi. Tiri kutarisa namba yakati kurei yanyora ichipawo mashoko enyaradzo kumukuru wenyika, kumutungamiriri wevanhu, mutungamiriri wedu President Nelson Chamisa.
Vanhu vakaungana kupi parizvino?
Vanhu vakaungana kumusha kwaGutu kunonzi kuchidya Makuni Village ku area inonzi Makwiririndi. Ndoko vakaungana vanhu kwa Chiwara.
Ko pave kuzikanwa here kuti vakashaya sei chaizvo?
Kufa kwakaita mama vakangodona. Zvatisatanzwawo isu kuti vakafanei, ndinodaira kuti madhokota vachaongorora inonzi postmortem ndopatichazonzwa kuti chii, asi chatinoziva isu ndechekuti mama vakangodona, vanga vakatosimba vakati gwindiri, asi vakangodona ndobva vazopronounza kuti vashaya kuchipatara nezuro iyeyo.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano akakosha ekunze ari kutsika madziro panyaya yekubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvave kukonzera kusagadzikana munyika. Paris Club, IMF ne World Bank, masangano akakosha zvikuru pakukweretesa nyika dzepasi rino mari, anoti haasi kuzobatsira Zimbabwe nezvikwerete kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye zvematongerwo enyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura chikumbiro cherubatsiro kubva kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mutsamba iri mumaoko eStudio 7, sachigaro weParis Club amai Odile Ronald Basso vakati hakuna kukanganwirwa zvikwereti kana kupiwa zvimwe kuchaitwa Zimbabwe kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Ichi chibhakera chematsinga nzungu kuZimbabwe nekuti yange ine chivimbo chekuwana donhodzo kubva kuParis Club uko yagara ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni matatu. Gungano iri rinotiwo mari dziri kupiwa Zimbabwe kubatsira kurwisa chirwere cheCovid-19 dzinofanira kushandiswa zvakanaka kuti vanokweretesa mari vazode kubatsira mune ramangwana. Asi vachitaura kudare reSenate nemusi wechina, vanwewe vakati vaisa mitemo yekumutsiridza upfumi, asi pane makoronyera ari kuvhiringidza zvirongwa zvavo nekutengesa mari pamukoto. Mapurisa anotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kusvika pari zvino nekuramba kutambira dhora remunyika vachinzi vari kutyora mutemo weBank Use and Suppression of Money Laundering Act unoti wose anoramba kushandisa mari iri pamutemo anosungwa. Kuti danho iri rinoshanda, tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Mutemo unotaura kuti Zim dollar kana bond note kana RTGS imari inotenderwa seyatinoti iyo legal tender pachirungu. Saka imari yekuti unofanira kunge uchitambira kuti munhu abhadhare chero nechipi chaada kutenga muZimbabwe anokwanisa kushandisa mari iyoyo. Chaungatongoita kupa rate apa ndopa unokwanisa kunge uchichinja rate yako kuti rate yako ienderane nezvaunenge wakatarisira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inodzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vane maonero akasiyana.
Ndinoona riri danho risina kunaka nekuti vanhu pachezvavo havana mhosva. Vanhu vakumanikidzwa nemitemo yaiswa nehurumende kuti varambe maZim dollar. Hurumende haisi kuziva kuti ndiyo yakonzeresa kuti vanhu varambe maZim dollar. Vamangudya nehurumende vakasuspenda kushandiswa kweEcoCash. Vakazoti vanhu ngavachibvuma kushandisa EcoCash pamunhu woga woga, asi vakaramba vakadzvanya vakasuspenda maagent line nemamerchant lines. Mamerchant lines nemaagent lines ndiwo anoshandiswa nevanhu mumashop pakutengeserana kwavanoita. Kutaura kunoku, vanotengesa manewspaper mavenda nevanhu mumashop nevanhu vari kumusha havasi kukwanisa kuti vatambire mari neEcoCash nekuti maagent line nemamerchant lines haasi kushanda. Saka vanhu voita sei kunhaye veduwe votambira sei mari yacho iyo yeZim dollar?
Mashoko avamugano aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Maonero angu ini kurambwa kwemari yemuno kana tingati mabond notes nevanhu vanotengesa kwakonzerwa nekuderera kwemari yemuno kuramba kuchiitika zvikonzereswa nedambudziko rechronic high inflation. Saka ikonomi yaka ita matambudziko einflation anoparadza mashandiro akanaka emari. Zvoita kuti vanhu vakawanda washaye confidence mumari iyoyo, especially ma lower denomination notes, nekuti kana zvinhu zviri kuramba zvichikwira unenge wakutoda mari yakawanda mirwi nemirwi yema lower denomination notes kuti unge uchikwanisa kutenga zvinhu muzvitoro.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana siyana pamatano ari kutorwa nehurumende, vakawanda vari kutenderana kuti Zimbabwe inofanira kuwandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kuti iwane mari yekunze uye kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America inoti iri kupa Zimbabwe mari yerubatsiro inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukurwisa dambudziko renzara munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vakamiririra mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mozhare Stephen Fang vanova mukuru weUS Agency for International Development muZimbabwe, vati mari ichapiwa kuWorld Food Program kuti ibatsirawo vakatarisana nenzara yekushaya zvekudya kutanga mwedzi waNyamafufu.
The United States of America, through USAID, will provide $60.55 million towards the World Food Program's 2020-2021 Lean Season Food Assistance Program here in Zimbabwe. This program will begin in August.
Mozhare Fang vatiwo vanotarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirikana zvakanyanya panonyanyonetsa zvekudya muna ndira kusvika kuna kubvumbi 2021.
We'll feed nearly 1 million vulnerable Zimbabweans during the peak of the lean season.
Nyanzvi mune zvekurima uye vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vaudza Studio 7 kuti hazvina chimiro chakanaka kuti nyika igaro batsirwa nezvekudya. VaZakaria vati nyika inofanirwa kuvandudza zvekurima kuitira kuti zvekurimisa zviwanikwe nyore uye kuitwe madiridziro.
Saka kana vanhu vachirima vachimirira mvura inobva mudenga kuti atozorima naiyoyo, tichangogara tiri vanhu vane nzara. Paroda kutogadziriswa nyaya dzemadiridziro, mairrigation, toita pamusoro macenter pivot, nyika yose yoti njenjenje. Nawo togadzira zvekare madrip kits edu anokwana kumaruzevha, saizi yeminda yekuruzevha, saizi yemuma resettlement scheme, saizi yemuma small scale ma-A1 nema-A2. Toziva kuti taane mvura, vanhu havachangorimi vachimirira mvura yemudenga, vakurima gore rese hapasina munda unozorora. Saka munyika munotoda kutoshanda, hatingaiti mbiri yekuti tiri kugamuchira. Izvozvo kwete.
Mumwe mugari wemuHarare vaJeff Chaitezvi vati nzara yanetsa zvikuru munyika sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kuita mabasa anovararamisa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Tinoona munyika maitika nzara inotyisa kwazvo nekuda kwekusanaya kwemvura kwakaitika makore mairi matatu akateedzana. Zvobva zvatiwo chirwere checoronavhairasi chichatekeshera nyika yese nepasi rose chawedzera kupa kutambura kuvanhu nekuda kwekushaya kuti vanhu havasi kuenda kumabasa nekuda kwemalockdown akaiswa nehurumende. Izvabva zvawedzera kuti vanhu havachawana cheuviri kuti vawane zvekutenga zvekudya mumba.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, iyo inosanganisira bazi rezvekurima nemamwe mapazi, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa vakatarisana nenzara. World Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere muZimbabwe yose vanoda rubatsiro rwechikafu kudzamara mwaka wekukohwa wasvika gore rinouya. America yashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana-siyana. Zvichakadaro, veruzhinji vari kuchema-chemawo munyika nemakwiriro ari kuitawo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti marita maviri emafuta ekubikisa ave kutangira pamazana maviri nemakumi matanhatu ane madhora mashanu, ukuwo makirogiramu makumi maviri ehupfu ava kuda mazana mana emadhora. Sipo yekuwachisa ine mutengo uri pasi yava kudawo madhora zana nema makumaviri, ukoshuga makirogram maviri, inoda mazana maviri, nemakumatatu madora, asi parizvino aisikuwanikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawire.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ntulikazi 2020 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.7 million.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali, umama obuye ngasiya mama osekhulile kakhulu, kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi President Lemuli yonke yakuchamisa. Duduzeka, siyakwazi ukubana ihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo imanyane lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakochamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Chamisa izolo.
Sananzela njalo ukuthi amapipe lawo asitshintshwa sokufakwa amapipe awe PVC awe plastic, okuyikwesikhangelela ukuthi kuza sewuqede uhlupho lolu lwesigudo phakathi komuzi woluvevelo muzi wakobulawayo. Imizamo esiyenza njengekhansili ukuthi silungise udaba lolu lwamanzi.
Abekomiti yedale lephalamende ebona ngombuso wezabelo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuswelakala kwamanzi kobulawayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kufe umuntu oyedwa kobulawayo otholakale ele COVID-19 ngesonto. Osokukweze inani lasebethethwe yilo mkhuhlane kwabathoba mune munye 9. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga langomvulo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Asebesinde kulo mkhuhlane sebephose bafike amakhulu amabili 197. Kuthi inani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolumbili 80,654. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,775. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 541,635. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 491,750, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,622, kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 236,366, kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo imanyene lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakoTshamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Tshamisa izolo emini yantambama emzini wakhe kogudu. Umoyi ugogo Tshamisa bekungunina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Tshamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe enduduzo awathumele enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyeTwitter, umongameli Emmerson Mnangagwa uveze ukudana ukhulu ngemva kagogo Tshamisa esithi bayamthandazela umnumzana Nelson Tshamisa ngalesi sikhathi esinzima esehlele imuli yakhe. UNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthumele amazwi akhe enduduzo kwabomdeni kaTshamisa ngandlela yinye eyeTwitter esithi makalale ngokuthula ugogo njalo ebathandazela. Inkokheli ye-MDC Alliance esedalele ephalamende ithi ibuhlungu ngokulahlekelwa ngumama wenkokheli yomzabalazo weZimbabwe. Omunye wabo ngunkosikazi Phyllis Ndlovu ongusenator we-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North edalele ephalamende.
Sithanda ukuletha ukudana okukhulu ngokulahlekelwa ngumama wethu, umama owasezalela iqhawe lethu uAdvocatenelson Tshamisa. Bakithi uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathatha njalo yonke impilo yesikhathi sayo. Ngitsho lokho kini yonke bomama eZimbabwe, usuku behlike emulini yakosebenzi asibenzayo imungi azize eseyabomama.
Ukhuthaza ukubambana kwamalunga ebandla elikhokhelwa nguTshamisa le-MDC Alliance unkosikazi Ndlovu. Unkosikazi Siphiwe Ncube, yena ongusenator wesigabeni sakoBulawayo, laye uphosele awakhe amazwi enduduzo.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali, umama abuye ngasiya mama osekhulile kakhulu, kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi President lemuli yonke yakoTshamisa duduzeka, siyakwazi ukubana lihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka phakathi kokugulelwa ngumama kumbe ugulile umama kumbe kube yi-sudden death.
Uchaze umuyi njengomuntu obe ngumama webandla kanye lesizwe uSenator Ncube.
Umama asiselaye, silahlekelwe ngumzali besimthanda kakhulu, belisaselethuba elihle empilweni lokuba lomzali, kodwa bakithi osokwehlile sokwehlile, akulanto esingayenza. Njengemuli ye-MDC lemuli, thina njengemuli yakoNcube sikhala lani sithi ha ubakithi, kubuhlungu kodwa kulanto esingayenza. Umlimu besiphile umzali usehambile.
Umnumzana Steven Moyo, isakhamuzi saseHarare, ngomunye wabaveze ukuthinteka ngemfa kagogo Tshamisa.
Sibuhlungu kakhulukazi ngalokho osokwenzakele, ukubhubha kukagogo uTshamisa. Lapha khona uTshamisa sithi sikhala laye, baduduzeke, yindlela yethu sonke.
Unkosikazi Tamari Nyoni waseWange, laye wethule awakhe amazwi enduduzo kwabomdeni kaTshamisa.
Ngilusizi ngokuzwa ngokulahlekelwa kwenu ngumama, sengathi inkosi ingaliphathisa imuli yonke lithole induduzo evela kumlimu. Duduzekani bathandekayo, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki kakhulu. Njalo utshilo umbhalo ukuthi yonke into ilesikhathi sayo, ngakho ngithi makalale ngokuthula umama.
Umnumzana Nkosana Mthembu waseGwanda, laye uveze udana ngalimfa.
Silusizi kakhulu ngomonakalo owenzakale koTshamisa. Sengathi inkosi ingangenela iduduze umuzi wakhe, sikhala laye. Kubuhlungu ukufelwa ngumuntu okuzalayo phezu kwento yonke le esenzakala kuye, aphinde afele umama wakhe. Inkosi mayingenele imduduze sibili.
Abanye abathumele amazwi enduduzo kungubeki Themba Lubambo, isakhamuzi sedolobheni lakoBulawayo.
Mina ubeki Themba Lubambo, lo mdeni wami, sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo gumuli ya kuchamisa lebandla le MTC Alliance sisithi tutuyini umama galale ngokuthula.
Inkokheli ye MTC Alliance eyezigaba ezehlukeneyo iphakathi kokuqoqa izimota lamabhasi okuthwala abantu abaya esililweni. Umbuthano omkhulu usemzini wakogudu eHarare lapho uhlala khona uChamisa. Abantu bebebuya nje ukuzomkhalela bemduduza kodwa kungela mbuthano. Sikhuluma kunje abantu sebesuka eHarare lakuzigaba ezijiyeneyo zelizwe belubhekise kogudu ukuyaphatheka emngcwabeni kagogo Chamisa. Ukhangelelwe ukungcwatshwa ngabo 10 ekuseni kusasa ngolwesithathu mhlaka 8 Ntulikazi ugogo Chamisa emzini wakhe ose Chijikamakuni village esiqintini sako Makwiriwindi Kochiwara esiqintini sako Gutu eMashingo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe komiti yedale lephalamende ebona ngombuso wezabelo lokuqhutshwa kwenhlelo bahlangene labe kansile yakobulawayo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuselakala kwamanzi edolobheni leli kumele lulungisiswe ngokuphangisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomiti leyi ekhokhelwa nguNduna Zama Ngungumbane ibe lomhlangano lenkokheli yekhansili lamakhansila akobulawayo izolo ngenjongo yokuzwisisa ngohlupho lwamanzi kanye lokulahlekelwa ngomphefumulo kwabantu kubangelwa ngamanzi alengcekeza edolobheni leli. Ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu anathisa obulawayo, ikhansili yenelisa ukupha izakhamizi zakobulawayo amanzi okosuku olulodwa ngeviki, njalo sekulabantu abalitshumi lantathu asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esibangelwa yilamanzi. Elinye ilunga lale komiti umnumzana Bramwell Bushu omela iShamva South edale lephalamende uthi ikomiti yakhe ikubone kuqakathekile ukuthi umhlangano lo ngemva kokuhlangana lomphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo ngohlupho lunye lwamanzi akobulawayo.
As the committee on local government, when it was clear that there were serious water problems,
njengekomitii ebona ngezelocal government njalo zikhangele udubo olukhona olwamanzi kobulawayo kakhulu sikhangelisisa i-outbreak le esike yabakhona e-daria, sisuke sabiza-ke uminista obona ngelocal government ukuthi ezosichasisela kabanzi ukuthi macebo bani abalawo ukuthi bekhangele lolu hlupho olubhekane lebulawayo uhlupho lwamanzi, njalo sikhangele ukuthi ama-solutions abazaba lawo kube ngama-solutions engasuse abe ngawakhathesi kuphela kodwa azalasta isikhathi eside, especially sikhangele ukuthi amadamu akobulawayo ama-levels akhona wonke asephansi.
Udokotela Edwin Sibanda okhangela inhlelo zempilakahle ekhansilini yakobulawayo utshele ikomiti ukuthi uphenyo lwabo seluveze ukuthi kulemikhuhlane yesihudo se-dysentery lese-typhoid kodwa abakayitholi imbangela, kodwa banakanela ukuba kwahlangana impompi ezithwala amanzi okunatha kanye lezithwala ingcekeza ngenxa yokudabuka kwamaphayiphi ikakhulu emzini weluveze. Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili siqale ukukhipha impompi ezihambisa amanzi awensimbi amadala kufaka aweplastiki.
Abahlali abathi bona yizo indaba ezingaba impangela singathi abathi yikho kwadabuka khona amaphayiphi singathi ahlangene athwala amanzi lathwala ingcekeza esuka ezindlini ezambuzini ukuthi kungaba kuyikho yini impangela. Sananzelela njalo ukuthi kumsebenzi eminingi enzakala phakathi komuzi weluveve singathi ekukhipha amaphayiphi singathi awe-galvanized awensimbi ayesebenzisa kudala afakwa ngama-1931 umuzi weluveve usungulwa. Sananzelela njalo ukuthi amaphayiphi lawo asitshintshwa sokufakwa amaphayiphi awe-PVC awe-plastic okuyikho esikhangelela ukuthi kuza sewuqede uhlupho lolu lwesihudo phakathi komuzi weluveve lomuzi wakobulawayo. Yimizamo esiyenza njengekhansili sibonile ukuthi silungise udaba lolu lwamanzi silungise udaba lolu lokuthi amanzi angabe buya engcolile kodwa lasengathi lapha afikela khona kuma reservoir efika ehlanzekile
inkosikazi Lerato Nyoni oyisakhamuzi seluveve uthi abanye lokhe bebanjwe ngumkhuhlane wesihudo
ngeke ngasikho yethu ngendaba yamanzi khoza amanzi lawa sekhozele impilo zabantu eziningi abanye bafile abanye lokhe begula asikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba isimo esiseluveve kasimanga kuhle sure so sicela ukuncedisa ngoba soze sivu asisoze siyekele ube silokhe sicomplaina ngoba akumanga kuhle ngendaba yamanzi
inkosikazi Zandile Songo esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sokumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kumkhuhlane wesihudo
besiziqhenya thina lapho kokulala sisithi sinatha hambe imoli eziyi-13 ezeluveve sezilahlekelwe zempilo ngenxa yokunatha amanzi nje kuphela awempompo avela kukhansili so kumele ukuthi singathatha lokhu kwenzakale eluveve kuphela kodwa somele ukuthi njengoBulawayo wonke sithathe lathi amanyathelo okuzivikela sisebenzise o-water guard sibilise amanzi okuqala ngoba isihudo lesi singabamba loba ngubani njalo futhi okunye sesukhandile khathesi kuhulumende ukuthi alubanxade engasiza ngokuthi kwakhiwe amanye amadamu kuke kumiwe ukuqhelisa idolobho ngoba kwakhiwa amadamu okuqala ungakaze ukuqhelisa idolobho
i-council yakoBulawayo ithola amanzi emadamu ayisithupha angaphandle kwedolobho njalo amanye amadamu lawa awasela manzi i-council ikhuthazwe ukuthi idinge ezinye indlela zokuthola amanzi i-council ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini asenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekhami bephendula ukuthi kungani kulomehluko ongaka emalini efunekayo abe-council bathi bachasisela i-committee eyathunywa phambilini ukuthi imali ekhulunywa nguhulumende ngeyokulungisisa uhlupho kwesikhathi esifitshane kodwa ukuthi uhlupho luqedwe kufuneka imali eningi idamu leGwayishangani lilakho ukunceda ukuqeda uhlupho lwamanzi kodwa lukhatshana ukuphela ukwakhiwa ngoba uhulumende ekhala ngemali ngimele iStudio 7 iseBulawayo ngingubathabile Masuku
yebo 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 mthakazo omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla sikhangela umkankaso ngamhlaka 31 Ntulikazi ukukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka ontanga libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo 8 ntambama
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Elizwe leMadagascar seliphinde labuyisela imigoqo elukhuni yokuvalela abantu ezindlini uhlelo lwe-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kokuqonga kwenani labantu asabela leli gciwane selokhu kwethulwa imigoqo le kunyanga ezimbili ezedluleyo ele-North Korea lithi alikazimiseli ukusungula inkulumo lele-Melika ngesikhathi esiphathamandla sikahulumende we-Melika umnumzana Stephen Began efike kulelo lizwe ukucubungula udaba lwezikhali ze-nuclear
Inhlanganiso emela izisebenzi eye-Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi isiphumelo hlelo lokuthi izisebenzi zikhalale umsebenzi ngeviki ezayo, zikhonona ngeholo eliphansi, njalo zikhalaza ngokuthi zihlawulwe ngedola leMelika. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Inyathelo leZCTU leli liza nesikhathi abongi sebelamaviki bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Liza njalo ngesikhathi kulomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhla ka 31 kulinyanga besola uhulumende weZANU-PF ngokubalethela ubunzima empilweni ngokubusa kubi lokwehluleka ukulungisisa umnotho. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi basazokutsho ukuthi ukutshengisela lokhu kuza kwenziwa kuwaphi amalanga. Ukutshengisela kwabongi kubangele ukubotshwa kwabanye babo abalitshumi lantathu eHarare izolo. Kodwa bakhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende ugijimela ukuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezibhedlela kungela mithi kanti labongi labo beholiswa okuyimadlana okungatsho lutho.
Uhulumende la kufuze akhangele esithi ngama-priorities zakhe ngakhayela kubonga umongikazi kathesi. Iziphathamandla zithengelwe izimota, iziphathamandla zithengelwe izimota zezibhedlela. Kodwa izibhedlela zilazo into ezincane ezifunakala kade izibhedlela zasihambe. Ungakhangela konke lokhu kusemthethweni ukuthi iziphathamandla zizobele imota. Wari ungakhangela ukuthi sokusenzakala kuyi-priority phezu kwe-priority ezinye izinto. Sokusiba nzima ukuthi ukwehlukanise ukuthi ikwi-implementa umthetho kumbe i-corruption.
Lanxa izisebenzi zisithi zifuna ukuholiswa ngedola leMelika, uShoko uthi kungaba ngcono ukuthi kusetshenziswe irandi lakwele South Africa ngoba imali yeMelika isilela elizweni.
Xa ngikhangele uhulumende into angayenza ikakhulu angakhulumisana leSouth Africa kulokubana senze idola sisebenzise irandi as our base currency njengoba iSouth Africa iyo i-major trading partner yeZimbabwe.
Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kembo Mohati uchiye uZulu ekhuza umhlola ngempela viki ngamazwi yakhe okuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho ngoba abantu abansundu kabazange bakufundiswe lokhu ngabelungu ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Kodwa iningi lithi okubulala umnotho inkohlakalo egcwele kuhulumende lakuZANU-PF. Inhlanganiso yeParis Club isanda kwala ukuboleka uhulumende imali engena kuzigidi isithi kumele alungisise udaba lwamalungelo oluntu kuqala. Izakhamizi zona zihlaba omkhulu umkhosi ngokudula kwezinto. Nangu umnumzana Nico Ndebele isakhamuzi sakomangubo ePlumtree.
Sinje asisayazi yona iti, akuselanto esiyithola ngoba izinto ziyadura. Into esikhathaza kakhulu mpela ukukutheka komnotho. Uzathola mpela ungeke usakwanisa ukuthenga impupho. Uma usithi uyayithenga ngamabhondi uyazwa ukuthi ayi 6,000 bondi khonapha le mali ingekho. Kuyafiwa mpela babunkomo. Akusatholakali lutho ngoba izinto ziyadura. Le mali akula. Sesifile ngendlala mpela babunkomo. Hayi haya. Lo nyaka abantu bazaphela.
Ukukhalala umsebenzi okuqoqwa iZCTU lokhu lokutshengisela okuqoqwa ngabamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo mhlaka 31 kulakho ukuhlangabezwa ngodlame nguhulumende. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obert Mpofu wethule umbiko ukuthi abaqoqa ukutshengisela lokhu yizitha. Uthe njalo abagcini bomthetho bazaluphatha ngendlela abayaziyo loludaba. Esinye njalo isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi abangavumelani lakho ikutshengisela ngodlakela.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyakuvuma kakhulu ukuthi abantu batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula yikuhamba nje abantu betshele noma amagwali bemgwaqweni behlabela besenza njalo bengaphambanisi lutho bezihambela betshengisa ukuthi lokhu siyakuzonda lokhu asikuvumi lani ngokuthula bengaphambanisi umuntu ozihambela. ukambela siya ekhemisti siya dinga imithi yakhe okhamise wakhamisa izigulane ezibhedlela kodwa lo ukuvala imigwaqo kutshiswa amathaya kuphoswa amatshe kutshiswa izimota kutshiswa asokutshengisela loba yibudlova obulokuganga okungaphezu kwamandla.
Idola leZimbabwe lona liqhubeke lilahlekelwa luhlonzi emkambo osemthethweni namuhla lapho idola elilodwa leMelika ebese lilingana khona lamadola eZimbabwe angamatshumi ayisithupha lanhlanu kumbe 1:65.87. Ngeviki edluleyo beliku 1:63.75. Kolunye njalo udaba isiphathamandla senkampani ye Drugs International umnumzana Delish Nguwaya yena obeselamaviki amathathu ebotshelwe ukuthola umsebenzi wokuthengela uhulumende izinto zokusebenzisa emizameni yokwenqabela icoronavirus. Ngokuqamba amanga ukhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Udaba lolu lwabangela njalo ukubotshwa kukamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono etshiyeneyo umkhankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uzulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela insolo yakhe ngokonakala kwesimo somnotho kanye lesombusazwe. Asizweni abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngalokhu kutshengisela.
Sanibonani, sanibonani, igama lami nguPhiphisane Sangweni Mbuyenkayi. Into ezokwenzeka laphayana eZimbabwe njengoba bethi bafuna ukususa iparty ebusayo. Sekuligazi lodwa futhi abafuna ukulichitha lelo ngoba umnangagwa uzochitha igazi. Angeke azabayeke laba bantu begijima ezitradeni betoyitoya. Into ezokwenzeka uzobulala abantu futhi umnangagwa kungabi indaba zalutho. Njengoba nje vele akundaba zalutho njengoba kufa abantu. Ligazi lodwa elizochitheka manje laphayana eZimbabwe makuyukuthi bafuna ukwenza leyo nto leyo. Ligazi esili-aplayelwa kumanje. So mina ngizibonela igazi nje kuphela lodwa laphayana.
Amsakazi elephatha iphume ehlulekile msakazi iphume impela. Kungena abasuke sports senza kanjani? Sila utedelwana msakazi.
Msakazi weStudio 7 mina ngumoyo wasePlumtree. Hayi ngithi nami umnangagwa akaphume, akaphume bantu hawu sisokole. Laba bathi kahlale asikwazi ukuthi bona batholane. Siyahlupheka mpela, mpela, mpela. Into zonke zihlamukile, imali kayikho. Yena ungcono ngoba basebenzisa imali yesteti. Naye ngcono ebulale ke nge-31. Impela siyaphuma laba abayesaba lokutshaka abasale lokungasikufa yikuphi asenalutho. Ayikho into nje silayo. Siyahlupheka nyabonga msakazi. Mnangagwa must go in this party. Must go.
Linjani basakazi beStudio 7 mina ngimi B1 lowabhwelo. Ngiyathanda ukubonga kakhulu isikhathi lesente nxa kungavuma ukuthi ngizwakale i-voice note yami kuStudio 7 neZimbabwe yonke jikelele. Indaba le sikhuluma ngayo manje leyi demonstration mhlaka 31 July ngiyasekela kakhulu. MaZimbabwe ahlelekileyo kasisekeleni nathi sixhase ngendlela enokufanela ndaba ngokuthi sidule sesizwile. Sakuma electioni nakubona okwenzakalayo manje into engicela kakhulu ngicela amasosha ethu lamapolisa ethu kabambane nabantu bonke sikhiphe idoti le khona.
Salibonani kuStudio 7 mina igama lami uAdolf Shaba. Mina into yokuqala engithanda ukukhuluma ngayo ile ndaba yeZANU-PF ukwehluleka kwayo kubusiswe for 40 years esithethe izwe leZimbabwe laba yinhlekisa yomhlaba kambe mabantwana beZimbabwe mawabona emazweni wonke ase-Afrika abanye bakubo Malawi abanye Mozambique abanye Namibia abanye Zambia kubani wacabanga ukuthi abantwana beZimbabwe bazobe besiyahamba besiyafuna imisebenzi kubo Mozambique oTanzania Kenya wonke almost amazwe wonke bedinga nje impilo engcono. Asesifikile isikhathi sokuthi ZANU-PF ihambe ngoba ayihlulekile izolo nje ukhembo mohadi bekhuluma ukuthi uhulumende kaSmith wabafundi awuzange wabafundisa ukuthi i-economy yenziwa kanjani mabehluleka kwezi economy abachiye phela bechiyela abakwaziyo
labo ke bekungabalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngomkhankaso wokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi. Lawe ulakho usithumela owakho umbono ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPrasidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.